Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 15, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gamba renyika uye vaive murwiri wekodzero dzevakaremara vaJoshua Malinga vanoradzikwa kuHeroes yeka muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti Zimbabwe nyika yakazvimirira nekudara havazombofi vakabvumidza vekunze kupindira. Asi vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanoti Zimbabwe inofanirwa kudyidzana nedzimwe nyika kwete kuita umbimbi ndoga. Nhengo dzebato RCCC dzinosanganisira umiriri wePelandaba Chabalala muparamende vaGift Seziva nemutevedzeri wameya weHarare Muzvare Kudzai Kadzombe dzinomiswa pamberi pematare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe nyika yakazvimirira nekudaro havazombofi vakabvumidza dzimwe nyika kupindira munyaya dzematongerwo ayo. VaMnangagwa vataura mashoko aya pakuradzikwa kwegamba renyika uye vakambove meya veguta reHarare pamwe nekuvewo chipangamazano chemutungamiri wenyika munyaya dzevakaremara vaJoshua Malinga pamarinda emagamba enyika eNational Heroes Eka muHarare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa nevamwe veruzhinji vaungana pamarinda pavarumbidza vaMalinga vachivatiraive gamba rairwira kodzero dzevakaremara vachiti upenyu hwakararamiwa nemushakabvu hunozadzikisa chirevo chekuti hurema haurevi kuti munhu achagoni kuzviitira mabasa. VaMnangagwa vati vaMalinga vakaremadzwa nechirwere chemheta makumbo polio.
Interviews, Comrade Malinga was instrumental in making sure that both the policies of the Revolutionary Party and government were alive and sensitive to the interests of persons with disabilities irrespective of gender, age, race and social position.
Vari Senator nengo ye Politburo uye chipangamazano changu muhurumende Comrade Malinga vakabata basa guru mukona kuti zviga zvebato ririkutonga reZANU PF nezviga zvehurumende zvinobatsira vane hurema. Mushakabvu uyu mucherechedzwa kuti hurema haurevi kuti hunodzorera shure mabasa anobatwa nemunhu muupenyu.
Vatiwo vaMalinga vakazvipira kurwira nekumirira Zimbabwe vachiti Zimbabwe haizombobvumi kuti dzimwe nyika dzipindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
They continue in their devious attempts to create chaos in our country. As a sovereign nation, we will not allow interference in our internal affairs. We say no.
Vari kuramba vachienderera mberi nenzira dzavo dzakaipa kukonzera kusagadzikana munyika yedu kuti vagokwanisa kuba zviwanikwa zvedu, asi izvi hazvizofa zvakaitika pasi pehurumende yedu. Zimbabwe nyika yakasununguka uye hatizobofa takabvuma kuti vekunze vapindire munyaya dzedu dzemunyika. Hatimbozvibvumiri.
Nhengo yeCitizens Coalition for Change Senator Felix Mafasbanda vati vari kuchema nemhuri yekwaMalinga vachiti Zimbabwe inofanirwa kudyidzana nedzimwe kwenyika kwete kuita umbimbi ndoga sezva vati zviri kukurudzirwa navamunangagwa.
Hatikagarika isina shamwari zvichada kuti vanhu veZimbabwe vanyatso decide kuti vanoda here mutungamiri anoda kugara ega senherera. Isu we are living in a global village through inyika dzinofanira kudyidzana.
Mumwe wavauya kuzoonekana navamalinga vaDavid Ngala avo vakaremara uye vachibva kubulawayo vati mushakabva siya gwanza risingavhariki.
Takarasikirwa isusu vanhu vakakuvara, hatizivi kuti shuwa mari angatiitira sei kuti tigowana munhu akaita semalinga achatora zvichemo zvetu echiindisa kuna president.
Amai Reva Lucia Chivasa vakaremara zvakare vati vakadzidziswa kuzvimiririra nekuzviriritira navamalinga.
Vakatidzidzisa kurwira kodzero dzedu, vakatidzidzisa kuziva kuita mabasa okuzvishandira nemaoko edu.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANPF vaChristopher Mutsvangwa kanawo mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira kuti tinzwewo divi rebato ravo panyaya iyi. Vamalinga vakashaya nemusi wechishanu chapera mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vakashaya vava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe uye vasiya mudzimai nevana gumi nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutewedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change kana kuti Triple C vaGift Ostalo Siziva pamwe nedzimwe nhengo shano dzebato ravo dzinosanganisira mumwemiriri weparamende vamiswa pamberi pedare ramajistrate mubulawa yonhasi vachipomerwa mhosva dzekutyora mitemo inobata sarudzo pamwe nemitemo inobata nyaya dzemhirizhonga. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pamosva yekutanga vaSiziva avo vanovewo mumiriri wechavalala pelanda vamudare reparamende nevamwe vana vanoti vaErnest Rafamoyo, Muzvare Tendai Masocha, vaSarenda Kapoikulu vanove mumiriri weBulawayo Central mudare reparamende pamwe navaSimba Rashidhule vanove kanzura muguta reBulawayo vanonzi vakatyora mitemo kuburikidza nekutuka amai Soneni Moyo vaikwikwidzana vaSiziva musarudzo musi wa11 Nyamavhuvhu. Pamosva yechipiri vaSiziva nevamwe vavo vanosanganisira zvekare varafa moyo Muzvare Masocha, vaDhuve nemumwe zvekanzura weBulawayo vaLavo Mwinde vanonzi vakabvarura magwaro ekutsvagisa rutsigiro aamai moyo musi wa16 Nyamavhuvhu. Gweta revatanhatu ava vatina Sherunganga vatsanangurira Studio 7 nezvemhosva dzakatarisana navaSiziva nevamwe vavo.
Vari kunzi vakamutuka, saka traudheti ravapo tikunzi musi wa29 nyaya inenge ichiuya ichizotongwa mudare. Pane imwe yacho futi yavari kunzi ivo vakabvisa maposters aSoneni Moyo angari double candidate. Vari kunzi mhosva yakaitika musi wa16 August. Kuri kunzi vakasvika vakadifesa vakavhara posta rake vachiisa reTriple C pamusoro. Saka iyoyi futi iri kuuya futi for trial musi wa29. Saka nyaya dzese idzodzi dzese dziri 2 ndo dzauyiswa pamberi pedare.
Mutongi wedare raProgress Murandu vati mhosva yekutanga ichatanga kutongwa musi wa29 Gunyana uye zuva rekutanga kutongwa kwemhosva yechipiri richaziviswa musi mumwe chetewo. VaSiziva nevamwe vavo vari kutongwa vachibva kumba uye havana kubvisiswa mari yechibatiso. Uku kumatare aMajor Street muHarare, mutevedzeri wameya weguta iri Muzvare Kudzai Kadzombe avo vari kupomerwa mhosva yekurova imwe nhengo yeZANUPF munguva yesarudzo vanzi vadzoke kudare musi wa2 Gumi Guru. Vachitaura kuvatapi venhau mushure mekunge vabuda mudare, vaSiziva vati kusungwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo kunoratidza pachena kusagadzikana kwezvinhu munyika. Vakati bato ravo rinoramba rakasimba nerekuti munyika mitwe sarudzo itsva dzakachena.
Haungatori mberi kwawina loto woenda kunorova vana kumba, unotora vana munocelebrate nekuti mahwina. Zvinoratidza kuti ava varipo havana kuhwina. Inyaya yekutyizira vanhu, kusungwa kwevanhu mukaenda kumareserva kunana Muguzano ari kutyizirwa ninyazi mtu wakavotera shandu.
Taedza kunzwa kubva kumutauri wezanu PF wa Christopher Mutsvangwa pamwe nemushandi mukuru muofisi yezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira asi nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kubatika. Zvichakadaro pamboita kukandirana makobvu nematete panze pedare reWest Common Edge pakati paamai moyo nevamwe atsigiri vebato reCCC avo vange vachiti amai moyo havazi nhengo yebato iri uye vari kushandiswa nevamwe vanhu vavasina kudoma. Amai moyo varamba kudavira mubvunzo wekuti iwe nhengo yebato reCCC here zvechokwadi kana kuti kwete. Vati Zimbabwe Electoral Commission yakatambira magwaro avo ekukwikwidza musarudzo dzeparamende pasi pebato reCCC zvisina mubvunzo. Vakativo sechizvarirwa cheZimbabwe chakakwana ikodzero yavo kupinda mumakwikwi ekusarudzwa kuva mumiriri weparamende. Zvisinei kuti nyaya idzi hadzisati dzatongwa, amai moyo vati vane umbowo hwakakwana hunoroverera vasiziva nevamwe vavo. Amai moyo vati vanhukadzi munyika vanotya kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri nekuda kwekuti vanonyombwa nenzira dzakasiyana siyana kana kutyisidzirwa vakati tsika iyi inofanirwa kupera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Zimbabwe nasi yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reutongi hwejekerere kana kuti International Day of Democracy. Vanorwira kodzero dzevanhu nemapato anopikisa vachiti munyika hamuna utongi hwejekerere. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zuva ranhasi rinouya apo vebato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change nevanorwira kodzero dzevanhu vari kusungwa zvichitevera sarudzo dzakashorwa nevazhinji vakadziongorora vachiti hadzina kuitwa pachitevedzwa zviga zvinokurudzira utongi hwejekerere. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vati zviri kuitika zvinoratidza kuti munyika hamuna utongi hwejekerere uye zvinofanira kugadziriswa.
Saka demokrasi yedu iroda kuti tariswe ipapo kuti toita sei kuti mitemo yedu yemaelections titi tikaita maelections hatizowani kusungwa kunoitwa vanhu kana kushungurudzwa before maelections, after maelections, uye pamaelections pacho.
Vaimbo vegurukota rezvemari pahurumende yemubatanidzwa uye vari Gweta vatendai biti vatiwo kushayikwa kweutongi hwejekerere kunogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Zimbabwe nedemokrasi hazvina ukama, zvakanyengerana vakadzi. So zvatiri kuona ndezvekuti takapinda the worst election yatatamboona pasipose, the election of 23 August.
Mutauriri weCCC vapromise Mukwananzi avo vanoti vari kugara muupoteri nekuti vari kutya kushungurudzwa vanoti zuva ranhasi harina zvarinoreva nokuti Zimbabwe iri kutodzokera kumashure pamusoro penyaya dzeutongi hwechekerere.
Tingataura zvedhemokrasi here muZimbabwe? Hamuna dhemokrasi enda pana shungu kana chishuo chokuti paite dhemokrasi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko mubato iri vafarai marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi mumwe wevechidiki muzanu PF vapita matangi vaudza Studio 7 kuti munyika mune utongi hwejekerere. Vatiwo Zimbabwe inoita sarudzo makore mashanu ega ega vemapato anopikisa vachiita madiro ajojina uye izvi ndizvo zvinofanira kupembererwa pazuva ranhasi.
Tinoita makore kana kusvika makore 10 tisina kumboona mutungamiriri webato rinopikisa achisungwa achirega achiitwa zvaanoda, pamwe pacho achinomba hurumende, pamwe pacho achiramba kunyange kuremekedza mitemo yenyika.
Mumashoko aro ekucherechedza zuva ranhasi, sangano reZimbabwe Human Rights Association ZimRights rati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo vanhu vari kumbunyikidzwa zvichitevera sarudzo dzemwedzi wapfuura. Sangano iri rati veruzhinji havachina chivimbo nemapazi ehurumende anofanira kuona kuti munyika maita utongi hwejekerere akaita sematare edzimhosva neZimbabwe Electoral Commission. ZimRights yakurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu kuitira kuti mapazi aya aite basa asina divi raakarerekera kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuti vatungamiriri vaite zvido zveveruzhinji kwete zvavo ivo. Munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati vachaburisa gwaro rine udzamu pamusoro pezuva ranhasi asi vakakurudzira veruzhinji kuti varemekedze kodzero dzevanhu vachiti pane matanho akawanda ari kutorwa nehurumende kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vati nyaya kuti vanhu vari kutaura nhunha dzavo inoratidza kuti hurumende iri kuvapa mukana wekuita izvi, uye vati vanoda chose kuti vanhu vataure zvese zvinovanetsa kuitira kuti zvigogadziriswa. International Day of Democracy izuva rakatanga kucherechedzwa neUnited Nations muna 2007 senzira yekukurudzira utongi hwechekerere pasi rose, uye rinocherechedzwa musi wa 15 Gunyana gore roga roga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muLibya vazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa netsaona yemafashamu yemvura muguta reDena riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi wakwira kusvika kuzviuru gumi nechimwe nemazana matatu, kana kuti 11,300. Guta iri radzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu munguva dzakatarwa paine tarisiro yerimwe dutu rakasimba ringangouya kusvika nemugovera, pachityirwa zvakare mamwe mafashamu. Vashandi vangangosvika zviuru gumi nezvitatu, kana kuti 13,000, vanoshanda mumakambani matatu anogadzira dzimotokari muAmerica vapinda mukurangwa mabasa nhasi mushure mekudarika kwenguva yepakati peusiku yakanga yatarwa yekuti nhaurirano dzemihoro pakati pevamiriri vemakambani eFord, General Motors neStellantis nevamiriri vevashandi dzinge dzaburitsa chimuko. Kurangwa mabasa uku ndekwekutanga kuitika munguva imwe chete mumakambani anogadzira dzimotokari ari mudunhu reDetroit aya munhoroondo. Matunhu ekumaruwa akawanda akaona vanhu vachivhotera bato reZANU-PF zvine mutsindo, ukuwo Citizens Coalition for Change ichizvambura ZANU-PF maguta musarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu. Asi vagari vakawanda vamatunhu aya vanoti matunhu avo achakasarira shure zvikuru. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Matunhu anoti Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West neMasvingo ane vanhu vakawanda vakavhotera ZANU-PF zvine mutsindo. Ongoro yaitwa neStudio 7 mumatunhu aya inoratidza kuti hakuna budiriro inobatika iri mumatunhu aya zvinoenderana nekuvhota zvine mutsindo kwakaitwa neveruzhinji mumatunhu aya. Mumwe mudzimai anogara kurushinga mudunhu reMashonaland Central, amai Muchaneta Dumba, vanoti dunhu ravo rakarwirwa zvakanyanya hondo yerusununguko, nekudaro vanhu vakawanda vanovhotera bato reZANU-PF nekuti ndiro rakaunda rusununguko.
Vanhu vakanovhotera ZANU-PF nekuda kwekuti inyaya yekuti hondo yakarwiwa ZANU-PF ikawinwa neropa, ndosaka vanhu vachida ZANU-PF zvakanyanya.
Mumwe mugari wekwasadza kumashonaland East, Vakizito Manyara, vanoti pachine kuchechidzirwa kwakawanda kwekuti hondo inodzoka vanhu vakasavhota zvine hungwaru kana kunyimwa zvikwanisiro zvinofanirwa kunge zvichipuhwa pachena nehurumende, izvo zvinozoita kuti vanhu vavhotere bato reZANU-PF. Asi mumwe mugaro wekwazvimba mudunhu reMashonaland West, vataura ichigodora, vanoti zvinhu zvave kushanduka sezvo bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakakwanisa kukunda kuzvimba East zvaisafungidzirwa nevakawanda. Vakafano bata chigaro chemukuru muofisi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vanoti bato ravo rinovhoterwa zvakanyanya kumaruwa sezvo kuine vanhu vanoona mabasa akanaka arinoita uye rine nhoroondo yakakura munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinokunda pasarudzo nekuti kumareserva kune vanhu vanoona kubata kweZANU-PF vachikutenda nemoyo wose. Kumareserva kune vanhu vanoona kupishaira kunoita ZANU-PF kuti nyika ende mberi vachikutenda.
Panyaya kuti bato reZANU-PF harivandudze matunhu anenge arivhotera zvine mutsindo, vamarapira vanoti hurumende yebato ravo yaita zvakawanda kwazvo kumatunhu aya zvakanangana nebudiriro pamwe nekuwaniswa kwemabasa kwevagari mumakambani emigodhi pamwe nekuyamura mhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe dzakawaniswa mbeu nefotereza zvekurimisa pagore.
Saka kana vanhu vachiti hakuna production, isu kupfumbvudza takaita mabeneficiary anopfuura more than 297,000 imo, ende kumacentral tane 316 madairy farmer vanoita zvomukaka. Handizivi kuti vanhu vanenge vachiri.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa reTCCC vaustarosiziva vanoti vakavhoterwa kudarika pane imwe nguva kumaruwa nekuburikidza nechirongwa chemugwazo, asi vanoti mhirizhonga pamwe nekushandiswa kwemadzishe nemasabhuku kunoita kuti vanhu vasasununguke kusarudza bato nevanhu vavanoda.
Nguva ichi chakanoshanda nekuti muona mabuda akaita ruzhinji rweZimbabwe vachisapota shanduko vachimira nemusangano wakabuda neuwandu nekuvhota, asi the biggest problem yatakasangana nayo inyaya dzeviolence.
Vaimbove mumiriri weNorton mudare reparamende vakazvimirira vatemba Muliswa vanoti mapato anopikisa anotatarika kupinda kumaruva nekuti havana zvikwanisiro, vachiti bato reZANU-PF rinoshandisa midziyo yehurumende kuenda kumaruva izvo zviri kunze kwemutemo.
Zvakafanirwa nemini kupa muna neBenz, do you take off at the same time to reach Brawai? Of course you might take off at the same time, but the Mini Cooper will not get there.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Nzembe vanoti kunyange bato reZANU-PF raivhoterwa kumaruva, bato rinopikisa reTCCC rakakwanisa kutorawo zvimwe zvigaro kumaruva nekuda kwenhamo yatekeshera munyika.
Inyaya yekuti nhamo yanyanyisa kuzvambura vanhu kumamisha. Kutambura kwavo kwava kwenguva yakareba, uye vakarerwa nhema vachiitiswa zvinhu zvisina kuzovapa batsiro nokurarama.
Mumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vanhu havavhotere bato nezvavanoitirwa, asi kuda kana kuvenga bato.
Dzimweni dzenguva vanhu vanongovhota nokuti vanovenga ningi pati yakati nyakati, yatinoti muchirungu brand association. Kana vangoti munhu akangoti ini ndiri munhu weTCCC nyangwe isingagoni kugadzira migwagwa, kana isingaburise mvura muHarare, inovanongovhoterwa nekuti munhu anenge achivenga ZANU-PF.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo mavhotero evanhu kumaruwa nemadhorobha agara achizivikanwa, zvinhu zviri kuita zvichichinja sezvo ZANU-PF yakanongawo zvigaro mumaguta, ukuwo Citizen Coalition for Change yakanongawo zvigaro kumaruwa agara ari eZANU-PF chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupogine.
Muchikamu chedu chemagitare chasvondo rino, nhasi tine hurukuro nemuimbi ari muguta remasvingo Gaza Hungwe, uyo anotungamira chikwata chebudiriro Express vachirova musambo wesungura. Ngatinzwei kuti vari kuzvifambisa sei munyaya dzekudambura magatare.
Ndingati yai mimhanzi ndakangotanga kare kuma 2001, asi kuzoti vanhu vazonatsa kuzoziva kuti hakune chikwata chakati cheGaza neBudiriro Express takuchizoonekerawo kuvanhu 2021 ndopatakazotsikisa dama refu redu rinonzi Rudo Inzira, rine masungo anokwana kuita 6 Rudo Inzira, Mukoma Peter, Wakandimaka, Neanda, Zororo.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji? Tinoona kuti vaimbi vanorova musambo wamunorova imi wesungura uyu mawanda.
Ndinoona kuti veruzhinji vari kutambira misambo yedu zvakanyanya. Nekuti pese pendinotombofambawo ndinosangana nevanhu vechitombobvunza kuti ko madii hatichakunzwi mazuva anaya. Mangonyarara chichiri kuitika. Vanhu vari kutocomplaina kuratidza kuti vanhu vari kutambira misambo yedu zvakanaka. Uye zvakare nokutemberera kuti tinenge tichiita kuti vanhu vazive kuti tiriko tichimboitawo mashows nekudii nekudii. Tiri kutendera tichipindawo muvanhu kuti vanhu vazive kuti kune chikwata chinonzi Gaza and Budirek Express muguta remasvingo.
Matambudziko apiwa muri kusangana nawo mukuita basa renyu remimhanzi mukoma Gaza?
Ichokwadi ichocho, dambudziko rezvekushandisa ndozvinotikonzeresa kuti tiite sekunge hatiko. Isusu tiriko nekuti kuti tikwanise kuita mashows kunzvimbo dzakasiyana kuti vanhu vazive kana tipe tinenge takokwa. Ivo vanenge vatikoka vacho havatipi system chavo, vanongoti uyai mungoperforma. Saka isusu nekuda kwekuti tizikamwe kuti tiriko tinozonge takuhaya system. Kana tisitori nawo mari yekuhaya system hatikwanisi kuenda kuperforma panzvimbo yacho iyoyo. Ndokunyarara kunozongoitika kune vaimbi vari kusumuka vakaitawo sesususu. Ndiri dambudziko ritinosangana naro kuti shungu tinenge tinadzo asi zvekushandisa ndozvatinenge tisina kuti tikwanise kuperforma nekuzikamwa kuti tiriko.
Saka matambudziko aya muri kuakunda sei?
Matambudziko aya anonetsa kuti timakunde asi shungu tinenge tinadzo.
Vanenge vachida kuteererai vasingakwanisi kuuya kwamunenge muchiridzira vanokuwanai papi kana kuti vanowana papi mumhanzi yenyu?
Albhamu yedu Gaza and Budirek Express inowanikwa paYouTube zvakare nepaFacebook inowanikwa ipapo.
Ndekapi kambo mukoma Gaza kamunoda kuti tibude nako mudariro?
Kambo kwendinotarisira kuti vateereri vange vechinzwa kambo kubva kuGaza and Budirek Express kanonzi Rudo Inzira yokubatana.
Chinzwa kambo kanonzi Rudo Inzira yekubatana kubva kuchikwata cheBudiriro Express chinotungamirwa namukoma Gaza Hungwe. Vamanzwa muhurukuro yataita navo vari kumasvingo. Tichakupai chimwe chirongwa chemagitare yesvondo rinouya. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. manherano tiri kutarisa nezvekuradzikwa kwegamba renyika vaJoshua Malinga pamwe nezuva rehutongo hwejekerere reInternational Day of Democracy iro racherechedzwa pasi rose nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Gamba renyika uye vairwira kodzero dzevakaremara vaJoshua Malinga vanoradzikwa kuNational Heroes Eka muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti Zimbabwe inyika yakazvimirira nekudaro haizombofi yakabvumidza vekunze. Asi vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanoti Zimbabwe inofanira kudyidzana nedzimwe nyika kwete kuita umbimbi ndoga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleli tuwa loguvo nga uchonga kande miri ngukusinika izindaba ngolimi lesishona. Ola mgela ngenja ule nkulu ugu Studio 7 ule slano, plaga 15 mpandula 2023 mupraxidis Jeremiah. Enda beni zetu la mshanje.
They continue in their dangerous attempts to create chaos in our country so that they can lose our resources. No.
Umongameli Emmerson Mnangagwa use uthi yena akasu ilizwe lakhe eZimbabwe ngelizimeleyo lodwa.
Namuhla abalethe phambi kwenkundla befesa amacharge angu-2. Elinye lakuqala icharge kuthiwa criminal insult kuthiwa wathethisa bathethisa uSoneni Moyo nguye waye engu-double candidate we-CCC.
Amalunga awe-CCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumeli saleli bandla ephala umnumzana Gift Wasalo Siziba bamise phambi komthetho ndaba kamantshi namhlanje besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembu lesichathamiya elizibiza ngegama lokuthi udonsi lwamapostoli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe lilizwe elizimeleyo njalo alisoze livumele ukubana amanye amazwe angenele kundaba zalo zomdeni. Lokhu kutsho emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Joshua Malinga emathuneni awe National Heroes Acre eHarare namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi amanye amazwe akoqela awe Africa la Pechea afana leMelika leBritani esola ukunqoba kwakhe ukhetho lusanda kwedlula esithi lolukhetho aluqhutshwa kuhle. Aza njalo ngesikhathi ibandla liphikisayo eleCCC lisithi lifuna ukhetho loluqhutshwe kakutsha njalo lulawulwe zinhlanganiso ezinjengeSADC leAfrican Union. Ekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Joshua Malinga emathuneni awe Heroes eKhaya Harare namuhla umnangagwa uthe labo abacabanga ukuthi amanye amazwe angangenela kundawo zeZimbabwe okumbe alitshele okokwenza bayazikhohlisa.
They continue in their dangerous attempts to create chaos in our country so that they can lose our resources. No.
Bayaqhubeka befuna ukwenza kube lodlakela elizweni ukuze basitshontshele. Siyakwala lokhu.
Amazwi kaMnangagwa asolwe izikhulumeli seCCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena othi eZimbabwe lingeke laphumelela ngaphandle kokuba lisebenzelane lamazwe ikakhulu aweSADC.
Namhlanje umnumzana uMnangagwa seCity Zimbabwe is sovereign state. Besilwa impi enkululeko abancediswa ngamanye amazwe yini akuSADC, oZambia, oMozambique, oAngola babengasincedisi yini ukulwa ukulwela ilizwe lethu leZimbabwe. Okwesibili, iGovernment of National Unity ayilungiswa ngaiSADC leAfrican Union yini. Njalo iZimbabwe isiyo ngxenye yeSADC leAfrican Union yini. into zikhulunywa ngumnangagwa lezi zitshengisa ukuthi isadaki vela ivumelani layo.
Amazi kaMkhwananzi asekelwe izikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Hayi sesikujwayele ukuthi ubaba lo mnangagwa ngathola ithuba uyakhuluma into angazaziyo, ukhuluma into angakwaziyo lokuzenza. Akula muntu ongaziyo ukuthi Zimbabwe ilizwe elikhululekileyo. Thina njengezaphu lezibra saphathisa ekukhululeni ilizwe lethu. Likhululekile ngebizo ye ngegama ye, kodwa abantu bakithi abakhululekanga. Okwesibili, udaba lokuthi yena uthembisa ukulwisana lenkohlakalo, corruption, kuyisimanga kakhulu ngoba yena ngumuntu othintekayo kundaba eziningi ozokukhohlakala.
Kodwa ohlaziya ezombusazwe njalo esekela ebandla lezanupf umnumzana Thethi Ncube uvumelane lomnangagwa esithi amanye amazwe kumele azwisise lapho kuphela khona amandla awo. Kubalulekile ukuthi siqale sinanzelele i-context ye-speech sikamongameli lapha akhulume khona ukuthi Zimbabwe is a sovereign country, njalo iZimbabwe ayisoze ivumele interference from abanye nje abantu abangasibo beZimbabwe. Lokho umongameli bekutshela ukuthi iZimbabwe yona uhulumende wakhe uqakathekisa kakhulu inhlelo ezitshintsha impilo zabantu baseZimbabwe, inhlelo ezi-affecta abantu beZimbabwe. Yes, lilizwe eliphila lamanye amazwe, kodwa kulamanye ama-problems okumele siqale siwa-priority.
Umnangagwa uchaze umuyi uMalinga njengeqhawe ebelilwela amalungelo abantu abagogekileyo. UMalinga wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1945. Waba lezikhundla eziningi kubandla le-ZANU-PF ezigoqela ukuba lilunga ledale laphezulu ele-Politburo. Wake waba njalo ngummeya wakoBulawayo. Ngesikhathi ebhubha ubengumcebisi kamongameli Mnangagwa kundaba zabaphila lobugoga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga awe-CCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumelisa leli bandla njalo ingumeli wetshabalala phelandaba edalele ephalamende umnumzana Gift Osalo Siziba. Lelinye njalo ilunga ledalele ephalamende kanye lamakhansela amabili bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi e-Western Commonwealth koBulawayo namhlanje besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula kanye lokwephula imithetho ephathelane lokhetho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umchuchisi utshele umthethwandaba ukuba mhlaka 16 ngenyanga edluleyo uSiziva labanye abasolwa abathi u-Alderman Ernest Rafemoyo, uTendai Masocha, uKansler wa 20 uSimbarashe Dube loKansler wa 13 uLovewell Mwinde badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Soneni Moyo okulicala lakuqala. Icala lesibili ngelokuthi bathethisa uMamoyo ngalokho bephula umthetho we-criminal law Codification and Reform Act. Unkosikazi Moyo uzithi ungwebandla le-CCC lancwane lelibandla lisithi alimazi. Umantshi uProgress Murandu udlulisele ukuthonisiswa kwalelicala ekupheleni walinyanga mhlaka 29. Igqwetha labasolwa umnumzana Tinashe Runganga uchasise okunenyi ngecala lakuqala.
Namuhla abalethwe phambi kwenkundla befesa amacharge angu-2. Elinye lakuqala icharge kuthiwa criminal insult, kuthiwa bathethisa uSoneni Moyo, nguye waye engu-double candidate we-CCC. So yena kuthiwa warekoda i-evidence, wathatha ama-video. Then the other charge kuthiwa defacing of a political poster, kuthiwa ngeday mhlaka 16 August uGibhisiziba labanye bakhe behamba bevala ama-posters kaSoneni Moyo befaka yabo. So angizozi ngingene too much uphakathi kwe-case le ngoba lokhu ephambi kwenkundla. So siyaphenduka mhlaka 29 yiko icala leli ezathonisiswa kuthi kubonakala ukuthi i-evidence abalawo iyayenza yini ukuthi abantu ba-convict.
Kucala lesibili umtshutshisi utshele umantshi ukuba mhlaka 11 Ncwabakazi abasolwa laba baya emasangweni omuzi kamamangala bafika bamthethisa. Urunganga uqhubeke echasisa ngokubhekane losizi Ziba yena owetheswa elinye njalo icala lokubangela udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu leHighlanders leDynamos elilokhe lisaphenywa.
Kulelo cala kathese amapolisa bathi basali investigator so alilethwa ngaphambi kwenkundla. Kulethwe two kuphela lelo hayi kuthiwa nothi kathese.
Umamangala utshele intatheli izindaba phandle komthethwandaba ukuthi ufuna abasolwa bejeziswe kanzima.
Sasilapha eWest Com la ngendaba kaOstalosi ekamhlaka 11 August wabuya endlini yami ngo-6 ehamba namanye amakandidates babuya bazohlabela bengithethisa phambi kwabantwana. So ngafonelwa ngumakhelwane ukuthi ungaphi ngoba ngibona izimoto zitshaya endlini yami ngapha abanye bayagida egedini lakho bayakuthethisa una ngathi ngisetown ngase ngicela ukuthi ngicela ukugijima ngendlini kula bantwana.
Abasolwa bonke abangamalunga e-CCC batshelwe ukuba kumele baphenduke ukuzothonisiswa ngelanga elifanayo mhlaka-29 kumpandula. Unkosikazi Soneni Moyo lo nkosazana Sibongile Ndlovu ngomamangala njalo bengabafakazi bekucele likahulumende. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo e-West Commonage Magistrate Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukansela ka Ward 2 eGwanda olilunga lezano PF njalo okwe wetheswa amacala enkohlakalo izagamizi phezukodaba lokuthengiswa kwezitanda umnumzana Thulani Moyo usekethiwe ukuba ngumeya waleli dolobho ngemva kokunqoba umnumzana Edgar Ncube owebandla le-CCC kukhetho oluqhutshelwe emahofisini kamasipala namhlanje. Wabet Ncube usilva lolu daba.
I, Thulani Moyo.
Do say that.
I will well.
And truly serve.
The municipality of Gwanda.
In the office of the mayor.
So help me God.
Ezamkela isikhundla lesinjalo ethatha isifungo sakhe sokuqalisa umsebenzi. Umeya omutsha uthembise ukusebenzelana ndawone lamanye amakhansila ukuze bathuthukise idolobho leGwanda. Umoyo uvotelwe ngamakhansila ebandla lakhe lezanu PF ayisikhombisa 7 kwadwa bencintisana layo oye-CCC. Umnumzana Edgar Ncube laye wavotelwa ngamakhansila ebandla lakhe ayisithupha 6. Ukukhethwa kwamoyo kusolwe ngabantu abahlali abathi kathembekanga ngoba uke wathesa phethe isikhundla sokuba ngumgcini isihlalo wekomiti kamasipala ebona ngokwakhiwa kwezindlu. Inhlanganiso yezakhamizi yamethesa umlandu wokuphatheka kumsebenzi yenkohlakalo ekuthengisweni kwezitanda zikamasipala okulicala lilandulayo. Esikhundleni somsekeli kameya kungene ilunga lezanu PF njalo unkosikazi Sithabiso Mpofu yena ongobe umnumzana Wellington Nare oyebandla le-CCC ngamavoti afanayo. Lokho kutho ukuthi idolobho leGwanda selikhokhelwa libandla lezanu PF lisuke ezandleni zebandla eliphikisayo. Lanxa kunjalo umeya omutsha uthi bazasebenza ndawone lamakhansili e-CCC.
Into engiyithembisa abantu beGwanda ukubana iGwanda ngilama-targets engiwakhangelela ukuwenza ukubana umuzi weGwanda utshintshe to a better town. Akula muntu ozaba excluded on partisan lines.
Ongcotshwe ngumoyo umnumzana Edgar Ncube utshele iStudio 7 ukuthi kasoli lutho ngendlela okuqhutshwe ngayo ukhetho.
Akula lutho olusolisayo, yonke into was very transparent. Sikhangelele ukuthi service delivery ibe improved. Sikhangelele ukuthi ama-challenges nje wonke siwaziyo eGwanda ukuthi besile problem yamanzi, besile problem ye-refuse collection, into ezinjengazonezo. Zonke lezi zinto sizabambisana njengama-councillors sizama ukukulungisisa konke kube kahle.
Abahlali beGwanda labo bathu sodolobho omutsha kumele agcwalise isithembiso sakhe sokusebenza kuhle lamakhansila ebandla eliphikisayo ukuze kuthuthukiswe idolobho. Lokho kugcizelelwe ngunkosikazi Priscilla Nkala ongumqondisi kamasipala weGwanda.
Your worship, as the first citizen of Gwanda, you are supposed to love all the citizens of this town.
Ngihlonitshwa njengomeya weGwanda, kumele uthande bonke abahlali balele dolobho, njalo kumele uphathe okhansela bonke ngokufanayo. Akumelanga ukhethe uhlangothi kumakhansela, kuzisebenzi zikamunisipala kanye lakuzakamuzi zeGwanda, njalo kumele ulalele izikhalazo zezakamuzi uzisize lapho engilisa khona. Kumele usebenze labanye, njalo kube lokubambana eqenjeni lakho.
Umnumzana Nkanyiso Ncube ongumhlali weGwanda uthi akamthembi umeya omutsha ngoba eke wetheswa amacala enkohlakalo.
Mina inguquko loThulani angiyiboni ngoba i-corruption yona yodwa emqameleyo aseyenzile iningi kakhulu. Ukuthi engatshintshi ukuba corrupt because sethole i-mayoral position and uyitholele ukhonokho ukuthi ufuna uku-endosa ukuthi i-corruption yakhona ibe yinormal.
Kodwa abanye bathi bayamsekela uMoyo. Omunye wabo ngumnumzana Albert Moyo.
Indoda lesifini uyamela lokho akubona qondile. I-development into ekuye ngumuntu wabantu, yes, God Gwanda at heart. Esikufisayo ukuthi azi ukuthi nxa esengusonhloko wedolobho akusela ukuthi lo ngwaleli bandla, yena sengubaba wedolobho. Loba ngabe opposition ngabakhe, loba ngabe zanu ngabakhe.
Esikhulumeli sebandla lezano PF esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Malaki Nkomo uthi njengebandla bayajabula ukuthi banqobile kulolu khetho.
Abantu asezibekele ukukhonona lapha nalaphana uma umuntu uthe wakhethwa. Okukhona ukuthi ubaba uMoyo uThulani njengomeya weGwanda siyakwazi ubana khulele eGwanda njalo ube sekhansini okwesikhathi eside. Izindingeko zabantu abaningi uyazazi. Ngaphandle kokuthi vele izitha kuphela ezo ezakhuluma ngendlela eziyifunayo, thina njengebandla lezanu PF siyajabulela ukunqoba kukaThulani ukuthi abe ngumeya.
Umasipala weGwanda ulamakhansila alithumi lantathu 13 njalo amane awo ngawesifazane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Umeli weBinga North edalele eParliamente engowebandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amabandla aphikisayo kanye labasakhulayo abalalo ilizwi kwezombusazwe eZimbabwe. Lokhu kutsho ngesikhathi amazwe omhlaba enanza usuku olwe International Day of Democracy olunanzwa ngesikhathi iZimbabwe iphuma kukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kakuhle. Njalo kulabakhokheli bebandla eliphikisayo LCCC abedlula ichumi asebebotshiwe. Ukuxaziya lolu daba yintathela izindaba yeStudio 7 uThabo Kancube uxoxa lomeli weBinga North edalela eParliamente umnumzana Sibanda.
Yelo langa lithakazelela kangako umhlaba wonke ngapha kithi ikhuluma kanje siphuma ku-activity akade kufuza ukuthi kube yi-activity ye-democracy. Hey, i-activity yokuthi abantu bekhethe ukuthi mbani esifuna esifuse njalo esikhokhelele ngayiphi indlela. Akula democracy ekhona kuleli lizwe ngoba kathesi sibona izeki yona ngokwayo eyiyo eyayenza ama-election. I-election okuyiyo ingxenye eqakathekileyo ye-democracy. Uyathola ukuthi lakathesi abakathengisa ama-villages ama-polling stations wonke 2378 ukuthi sibone phela ukuthi umnangagwa i-52.6% leyo wayitholanga. Ngoba thina esikuphetheyo lesikukhangeleyo yikuthi kanti wawina kwakhanya kungela ngitsho lo yedwa othokozayo. Pho uvotele mbani. Ngana babesithi umuntu uwinile ngababe yibo abasengisayo ukuthi hayi nanku isengiselo sakhona ukuthi lo umuntu nguye owinileyo. Thina eZimbabwe labaningi lapha e-Africa kithi lokhu sikhala ngokuthi asila umbuso kaZulu. Sinombuso wabalutshwana. Yikubona le mali yelizwe kayibuzwa ukuthi khona iye ngaphi isebenze njani. Yikubona ukuthi noma nxa sokuthiwa sokukhethwa abakhokheli bakahulumende ama-ministers umuntu uyazidobhela njengakibo.
Sikhangela lapha imithetho ekhona elizweni, nxa uyikhangela ubona ngani ilungiselelwe ukuthi kube lokuzikhethela na?
Hayi, imithetho ngakhangela, imithetho ekhona elizweni leli yimithetho eyokuthi lo ovele ekhona engasuki, yimithetho yokuthi akula omunye njalo okufuze ebuse kumbe ethathe intambo zombuso kuleli lizwe. Sinemithetho eminingi etshengisela ukuthi yimithetho ebunjelwe ukuthi khona abauhulumende okhona bejezise ngayo. Kule bili le edlule kathesi epharliament ye-criminal law amendment okuthiwa i-patriotic bill, abaningi bayibiza ngokuthi patriotic bill, konke lokuyana ungakukhangela ukubona ukuthi imithetho ejonge ukuthi khona abaphikisayo bengasakwanisi ukuthi bekhulume.
I-United Nations yafaka i-theme eyokuthi kuthuthukiswe abasakhulayo. Sibabona na eZimbabwe abasakhulayo belelizwi elizwakalayo ekuthathweni kwezinqumo zesizwe?
Abasakhulayo kathesi ungabakhangela ukuthi khona abasemthethweni abasemthethweni ekumakhoni bangani, kulapho obona khona ukuthi abasakhulayo kuleli lizwe ngabalalizwe. O-Osalo sikhuluma nje namhlanje ubesecourt esiyaqhonisiswa ukuthiwa khona wahlabela emgwaqweni. Ngamba abasakhulayo nxa bengakwanisi ukuhlabela fo uzibuse wabo bamthola ngabo. Abasakhulayo bona nabo abananamsebenzi, bakhuluma njani, bakhululeka njani bengelamsebenzi yokuthi awo bekwanisa ukuthi bephilise bevodwa bengatendi nge-political party kumbe ngabadala.
Kuyini esingakwenza njengeZimbabwe ukuthi sithuthukise uzibuse?
Ukuthuthukisa uzibuse eZimbabwe ngazumalana nani konke ukuthi izano leli lizwe ngaso vande sabo, okokuthi bona bangazitshela njengezano ukuthi hayi napha senza umathanda kumbe lokuyana okwakukhulunywa ngusisi Mthwangwa ukuthi khona nxa lifuna ukubusa lani kuleli lizwe hambani empini. Lokho kayisikho ukuthi uze kwenza kahle. Leli lizwe ngaso lizwe nabonina, leli lizwe ilizwe lomzimbabweni wonke. Asingeke sabanjwa ngabalutshwana besibambe sise kuhostel, ngabantu abalutshwana besenzela ukuthi bebelokhu bevuphuluza inodo yaleli lizwe. Kwakuyisikhathi ukuthi amazimbabweni phakameni manyathini sibe muntu munye.
Lo-ke bekungumeli weBinga North Theatre lele Parliamente engowebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Prince Dubeko Sibanda exoxa loThabo Kancube weStudio 7 esecingweni eseBinga. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, isikhulumeli sesigodlo sikamongameli weleMelika esibona ngohlangothi lwezomvikela White House National Security Council, umnumzana John Kirby utshele intatheli zindaba ukubana ilizwe lakhe likhathazekile ngokusebenzelana kwele Russia lele North Korea kwezomvikela. Lokhu kutsho ngemva komhlangano wenkokheli zamazwe omabili owenziwe kuthange. Kube lokunye njalo ukuzamazama komhlaba kwele Morocco izolo ekuseni okuyise isakhiwo edolobheni le Amzims. Lokhu kulandela ingozi enkulu yokuzamazama komhlaba etshiye ibulele abantu abaphose bafike inkulungwane ezintathu, kwalimala inkulungwane ezidlula ezinhlanu lengxenye. Lilalele kumsakazo weStudio 7 A Voice of America esisakaza sise Washington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Kuliviki kuhlelo Woza Fridays leqembu lesiqhathaniya elizibiza ngegama lokuthi uDonsi lomapostoli lonake licula ingoma zomdumo wokholo likobulawayo. Asizweni ke umsakazi weStudio 7 uEzra Chisesibanda exoxa lo nqobaniswela okhokhela leli qembu.
Ikalela, 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 ikal
nkosi yami ngiteli.
Unqobanisi wela nguye owasungula leli qembu lamalunga akhonza i-12 apostoli. Bahle bazininga igama ngaleli bandla. Polo nanabunjwa njani, nini njalo kutheni siwena?
Leifonywa mhla ka 19 August ngo-2020 ngesikhathi esinzima se-lockdown loneli qembu. Emva kokuthi sengizule ngazula ngihlutshwa isipho ubupizo lokucula emhlizweni, kodwa ngahlangana labafowethu njalo ngahlangana labo beyimuli endaweni eyodwa ephela ndaba West. Hawu umuso ngaka sahle senza iqembu lona leli libizwa ukuthi uDonsi lwabapostoli.
Walandula walandula eli wala ndula
eli
wala ndula
eli wala.
Umculo wenu lo wamaphimbo amnandi kangaka uthiwa yini? Pho wona selawucindezela yini lo mculo Ngqobani?
Umculo wethu thina sithi acapella. It's dashed with imbube and apostolic sounds. Siledlala deli lodwa lengoma ezingu-8 lithi lona ukusondeza ebukhoneni. Silamasingi track futhi amabili. Elinye langkhona lithi My Africa.
A large crack was seen in Ethiopia. Another one was seen in Western Kenya.
A large
crack was seen in Ethiopia.
Another
one was seen in Western Kenya.
Jenge qembu kukhona yini abalenza laba lentshukuntu yokuthi licule
silomambo uthelela akathi kwengoma zonke azihlabeleleyo ezesishona kule ngoma eyodwa esindebele ayithethe enkonzweni yakithi silo thulani mana uphakamise umculo wezayona wawubeke ezingene liphezulu silo Andrea the vocalist engowenkonzo yakithi sithi thina nathi sibona ngemva kwakhe sithi siveze umculo wethu ungene ebantwi njengento enja
umkhulu wedonsi lomapostoli alitshumi nambili usutholakala baxhase phela nawe mlaleli ngokuthenga umculo wabo.
Sinazo ezinye zezingoma zethu ku-iTunes, sinazo ezinye zezingoma futhi ku-SoundCloud noma zingakapheleli. Siyatholakala futhi kulama-social media handles, sile page lethu ku-Facebook udonsi lomapostoli, ku-YouTube udonsi lomapostoli, siyatholakala futhi lapho uTikTok lwabapostoli uDonsi siyatholakala futhi. Ngibonge kakhulu balaleli.
Leli qembu uDonsi lamapostoli bethumi lambili lihlanganisela abadala nabantwana belimelwe uNqobani Swela yilo besilalwa kuhlelo Woza Woza Friday. Benazonde mnandikini lonke ikamera mungu eze Jesus bani
ikachele nani isindwayo ewoza nini kimi lonke izoku nipumuza woza nina ikachele nani isindwayo ewoza nini kimi lonke izoku nipumuza Samaria ipuzise entonje na Jacobe. Samaria ipuzise entonje na Jacobe. Angeke kwenze wenu muntu mina ngimu Samaria. Ngeke kwenze wenu muntu mina ngimu Samaria. Kube uyazi ubuzoqela ogimama zokuphila. Kube uyazi ubuzoqela ogimama zokuphila. Ophethe lutho lokukamanzi ngobalumtho mbushulile. Ophethe lutho lokukamanzi ngobalumtho mbushulile. Yabuza nkosi uwathathaphi onalamanzi okuphila. Yabuza nkosi yangu wathathaphi lawo manzi okuphila. Woza nina ikhathele nani isindwayo. Woza nini gimi lonke onizoku nipumuza. Woza nina ikhathele nani isindwayo. Woza nini gimi lonke nizoku nipumuza.
kuluyi ulo Jacobe owazini kalumtombo umkuluyi ulo Jacobe owazini kalumtombo
ngiletemba liukholisile umculo woqembu elizibiza ngokuthi udonsile amapostoli lingakhohlwa-ke ukubana ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umngcwabo weqhawe lesizwe umnumzana Joshua Malinga yena-ke obekwe emathuneni awe-National Heroes Acre namhlanje njalo sizakhangela ngesuku olwe-International Day of Democracy. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.